manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kubvumbi 27 2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vokudomboshava vogara vachitya kuti vanogona kubviswa munzvimbo yavo kuitira kuti imwe kambani yekuChina itange mugodhi wematombo okuvakisa. MDC inobuda nechisungo chekuti mupresidium mavo munofanirwa kuva nemunhukadzi achasarudzwa pakongresi yavo mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vagari vakawanda vekudomboshava mumusha wakwaZimbiru munzvimbo yaishe Chinamora mudunhu reGoromonzi vari kugara vachitya kuti vanogona kubviswa munzvimbo yavo kuitira kuti imwe kambani yekuChina yeGeo Global ivhure mugodhi wekuchera matombo ekuvakisa kana kuti quarry mining munzvimbo iyi. Godin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nhasi nemiriri wenzvimbo iyi vaene Chimutodi paZimbiru Primary School, vagari venzvimbo iyi vati havasi kufara kuti kanzuru yeGoromonzi pamwe nemadzishe enzvimbo iyi vakatopa kambani yekuChina iyi mvumo yekuchera kwari munzvimbo iyi vasina kunzwa pfungwa dzavo. Vati nyanzvi dzakavaudza kuti kambani itange kudhura matombo. Vese vanogara makiromita mashanu kubva pagomo reZimbiru vanofanira kubva munzvimbo iyi kuti vasakuware. Asi vagari vakaita samai Florence Chipurunya vaudza Studio 7 kuti havana kwavari kuzoenda.
Zimbiru place is for us. Mumapako mune vanhu vakaratidzwa mumaningo. Vakavata mwana
vakatotenderedzwa nemakuva rese iro.
Saka isi tinongoti hatisi kuda kudistractwa mwanangu. Ipapo kunzi opening for this business. You can't open a business where people are staying. You can't open a business distracting people.
Vati nashechimedza vanotiwo kunyange hazvo budiriro yakanaka. Havana chivimbo chekuti maChina angaunze budiriro munzvimbo mavo kana vakatarisa zvakaitika kune dzimwe nzvimbo dzakaita sechiadzwa kwamarange kumanikaland.
And I kukupi kwa muno zia kwa mtoko kwekwese kwa kuna na nyamuzi yoko wali kumaina break granite and I mwona maroda shawansha sama ERA 405 mwona zakafezo na Amerika kudara awaja boss mwona zakanaka kwa nisekia ndai koko and I kupi before tisa tembu kanya dire kukona storo wali kumaina juu zei njimbo ya kama ino granite mimi yaka developer why is it that wala tangira mudombosha wa muno it's a big no.
Nengo ye committee ya kadu mwane wa gari kutiva ongoro rekuya kwe kambani ii kudombosha wa vati na imunetzi vaudza Studio 7 kuti masabhuku ishe Chinamora nekanzuru vakaita zvinhu zvavo muchiwande uye ndosaka pave nemutauro.
Saka chimwe chatabatikana nacho futi ndechekuti taronga musangano, takaronga musangano nemadzimambo vachiziva kambani yacho yanga ichiziva yejianyi iyoyo yanga iziva. DA yakafonerwa tiri mumusangano imomo, amaishi nyemba CEO vakafonerwa kuti tiri mumusangano upi iyoyo. Tikadzoka isu tikaenda kumadzimambo nemasabhuku tivaudza kuti meeting yako musi Saturday. Tashamisika kuti mambo Chinamora vakamisa meeting iyoyo nenguva diki diki iva izoti mangwana vanhu vari kuita sei vanenge vachifanira kunge vachipinda musangano iyoyo.
Vachitaura mushure mekunzwa zvichemo zvevagari vamutodi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vave kuiongorora.
Zviri kuitwa isu tisingazivi, hatina ruzivo nazvo. MP haana chaakaudzwa. Chinoziva kuti kana development yakadaro ichiitika vano zoafekwa ne development iyo vanotanga vakonza kutwa vozoonekwa saka zviri kuratidza kuti pakati pedu pane vamwe vakava neruzivo nazvo zviri kutoratidza kuti kune meeting yakatoitwa nechekare inoinvolva masabhuku nemachief nezvimwe zvakadaro vanhu vakatopiwa license asi MP haana chaari kuziva saka tati zvose zviri kuva nekambani ngazvimirwe hapana chinoitwa chatisingazivi tichaenda kuministry of mines tonatsonzwa chokwadi chokwadi kuti vakapiwa nani
vatiwo hapana achabvisa vagari pamisha yavo uye vagari vanofanira kugara vasina chavanotya
dombo shava ino yatova residential area yangofanana nechitungwisa saka ugone kubvisa vanhu vauchida kutsvaga mari nematombo ngazviitwe kune dzimwe nzvimbo kuno tine development tiri kuida asi kuda development inobvisa pakagara vanhu zvakare mutemo wehurumende unoti hakuna munhu anobviswa paagere kana hurumende isati yaisa plan yekuti achaenda papi avakirwa here musha wokugara saka ndozvatoda kuti tizivise vanhu izvozvo hakuna munhu ari kuzobviswa vanhu ngavamire kupanika
hatina kukwanisa kunzwa kubva kukambani yeGeo Global kana wokubata ishe chinamhora kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatambira chichemo kubva kune vamwe vagari vekudombo shava pamusoro penyaya iyi uye rave kuiongorora ndakamirira Studio 7 kudombo shava ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yaita musangano wayo weNational Council nhasi ikabuda nezvisungo zvakati kuti chimwe chezvisungo izvi ndechekuti mupresidium yabato iri munofanirwa kuva nemunhukadzi musangano wanhasi wanga uchitambira zvakabva kumakongiresi ematunhu uye wazivisa vose vari kuda kukwikwidza kukongiresi mwedzi unouya vanenge vakadomwa kukwikwidza zvigaro zvinodarika chimwe chete kuti vasarudze chigaro chimwe chete chavachakwikwidza Ray Choto weStudio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo.
Musangano wataita weNational Council ndunova uyo wokupedzisira tisati tapinda mukongiresi yedu wafamba zvakanaka zvikuru. Tapuwa maripoti kubva kuorganizing nekuIndependent Electoral Commission. Ripoti yacho yabuda kuti 11,200 branches akaita maelections zvakabudirira. 1,958 wards akaitawo maelections pasina musindo, pasina kukasharara zvikabudirira. 210 districts vo dzikaita maelections acho vakatsvaga vatungamiri ve5 years. Nemaprovincial Congress akabva aita ku13 kumaprovince. South Africa ndo iri kutopedzisa nhasi zviri kufamba zvakanaka. Zvabuda imomo tapuwa manominations atabuda imomo akakuleadership. Zvikabuda kuti vaya vanenge vakanominatwa vanofanirwa kusarudza by Wednesday kuti vanoda papi, uyezve vanofanirwa kuita consensus yekutaurirana vachivakana kuti wosiyira mumwe chinzvimbo ndiani, wotora chimwe chinzvimbo ndiani.
Bato renyu rakamira papi panyaya yekukwikwidza zvigaro zvepamusoro zvemupresidium panyaya yevanhukadzi?
Kupresidium National Council yataura kuti mupresidium munofanirwa kunge mune mudzimai. Zvinoreva izvozvo kuti pane chigaro chichange chakatarisirwa kunzi chichave chemudzimai mupresidium imomo. Kana chakadaro Independent Electoral Commission neparty zvichagadzirisa kuti izvozvo zvichafambiswa sei, vachavhoterwa sei ende zvinenge zvichifamba sei. Asi zvabuda kuti panofanirwa kunge pane mudzimai mukati mepresidium imomo.
Mataura imi kuti izvo Independent Electoral Commission yamunenge muchishanda nayo ichagara pasi ichiona kuti izvo zvinhu zvingafambiswe sei. Tiri kuona kuti izvo pazvinzvimbo zvemutevedzeri wemutungamiri webato pane vanhu vakawanda vanga vachikwikwidza kusanganisirawo madzimai anga achikwikwidza. Muchazvifambisa sei? Muchati madzimai kana akumira achange achivhoterwa ari madzimai chete here kana vamwe varume vabvumavo kusuduruka?
Ndozvatichataura pachange pachabuda mudzimai mabudiro ake ndo hatichazoudzwa, nokuti anofanirwa kuvhoterwawo nevarume nemadzimai nevadzimai. Haungangovhoterwi nemadzimai chete nekuti achazoita president wevanhu vese. Kana uri VP unoita vice president weparty yose, kana uri chairperson unoita chairperson weparty yose. Saka zvichagadziriswa izvozvo kuti anovhoterwa sei, asi chiripo ripo ndechekuti anenge aripo sekutaurirwa kwakaitwa National Council. Zvekuti anozopinda sei zvino zvatinogona kuzoita muburukidza nekutaurirana nekugadzirira mutemo nekuonawo kuti kune dzimwe nyika zvinofambiswa sei.
Vamafume, pane zvimwe here zvisungo zvabuda nebato renyu pamusangano wamaita nhasi?
Pane zvisungo zvekuti tichange tichiita atinotiwo maprovincial caucus, vanhu pavanenge vachitaura zvavada kuitira pati, zvavari kuda kuitira nyika, vachibudisa mamanifesto avo. Tasungazve kuti tichange tichiinda kumemorial service yavatsvangirai ichange ichiitwa musi wa4. Tasungazve tichange tichiita 4 May, tichange tichiinda kuMay Day. Munhu wese muZimbabwe chero iye asina kumboshanda, nekuti tese tichashandavo, ende tichange tichishanda, ngatiindei kuMay Day tichitaridza kuva nevashandi variko, tichitaridza kuva nekuda kuzova nemabasa. Tichange tichiinda kumastadium nenzvimbo dzinenge dzichiinda ZCTU kuMay Day. Ndo zvimwe zvakasunga muNational Council.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura naRay Joto weStudio 7 vari muHarare. Sangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union, ATUS, rinoti vamwe vatungamiri varo vasungwa nhasi mangwanani kuGreston Park vari pamusangano wekuronga kudzidzisa vanhu vakuru vakashaya mukana wokuenda kuchikoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti gweta ravasungwa ava vaDoug Coltart vazovawana vari kumapurisa kuHarare Central. Vakuru vebato yesangano iri vanosanganisira vaRobson Chere pamwe naPrecious Ndlovu naJess Drury kuHarare Central Police Station, uko vapomerwa mhosva yokuita musangano nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga.
Vatorwa zvichiri pamutemo nevanhu vanoshandira hurumende vatingati maCIO, vavatora kuGreston Park munguva dza10:45 AM. Vakatora nguva yakati rebei vasina kumboendeswa kumapurisa. Magweta asera ari dishi achimhanya Harare yese yacho vatsvaga kuti vaisiti vazowanikwa masikati ano.
Pavatorwa apa pane anyatsoona here kuti vanhu ava ndivanani?
Vanhu chakwanisa kunyanyoonekwa imota yavatora yanga iri Toyota RAV4. Asi vanhu vanga vakavatarisa vati vanhu havanga vasina kupfeka uniform, asi mukuzowanikwa kwakaita vari kuti zviri kunzi vanhu ava vanogona kunge vari vasori vehurumende vanoshandisira president's office. Vazowanikwa vari paHarare Central kuLaw and Order section, ndokwavazoendeswa. Asi vachiri mumaoko yemapurisa, ende magweta ari mubishi rekuedza kuona kuti vanga vaita kuti sei kuti varelise.
Vakuru vesangano renyu pavatorwa vanga vachiitei?
Vanga vari musangano wekudzidzisana zvinoitwa kana muchidzidzisa vanhu vakura, yatinoti kudzidziswa facilitation education. Izvo zvinoenderana nedonzo redu seunion rekuti tikurudzirawo kuwanikwa kwedzidzo nevanhu vose avo vakambenge vashaya mukana wekuenda kuchikoro vachiri vadiki nevari kunzvimbo dzakasaririra.
Pane changa chakaipa here nemusangano uyu?
Musangano wangu uri pamurawo wangu nenyaya yekuti isu tiri bato rinonga tiri boka rinomiririra vadzidzisi. Saka misangano yedu yose inotenderwa pamutemo kuti misangano yemaprofessional bodies inotenderwa kunzi yendu pasina involvement yemapurisa.
Vese ava inhengo dzeATUS here?
Nhengo dzedu dzeATUS dzinozoti vachere navandawana, vamwe vaire ava havasini nhengo dzeATUS.
Saka munofunga kuti chakonzera zvichii?
Hatina zivo yakati wandei, asi chatinoona ndechekuti tine hurumende yaakutya vagari vemunyika mayo yainu vanotungamira. Mukutya kwavo uku vaakungoti pavangowana macitizens vakaita vairi vatatu, vaakutongovhunduka kuti pamwe pane zvisina kurongwapo. Ava macitizens ari innocent, anga achitongozeenzererawo neupenyu hwavo zvinongoitawo vamwe zviri nomo. Asi nenyaya yekuti mamembers eATUS zvinongotarisirwa kuti pavaungana hurumende inovhunduka ichitya kuti pamwe vari kuronga kuipandukira, ivo vangorowo macitizens vane upenyu hwavo vanongozirarama.
Pamavaona imimi mavona vakadii?
Tavona vari right, vari kungoratidza kuvhunduka. Asi vari kuti vari right zvavo. Patasvika tichingotida kuvaona hatakwanisa kutaura navo, tazoita zvekurambiswa kuti titaure navo. Asi taona vachiratidza kuvhunduka, asi havana kuratidza kunge vane kukoa vaita.
Avo vange vari mutungamiriri weArtus vaOpet Masaraure vachitaura vari parunare vari kuHarare.
Makadi hamane shamari dzedu dzeStudio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mubvunzo yatavhunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Ya svika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Vongai Matonhodze vesangano reSelf Help Development Foundation. Muzvare Matonhodze mumwe weavo vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair iyo yapera nhasi muBulawayo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Matonhodze.
Ndinotenda waita hako Marvelous Makadi muri yeZimbabwe.
Mungati tsananguriro kuti sangano renyu rinoita nezvei uyezve ranga riri kuitei kuchirongwa cheTrade Fair chapera nhasi muBulawayo?
Ndinotenda Marvelous, sangano reSelf Help Development Foundation rakavambwa mugore ra1963 riine chinangwa chokusimudzira upenyu hwevanhukadzi kuti vagone kuitawo mabhizimusi vagogona kuzviriritira. Zvatinokoshesa mubasa redu masavings clubs ayo anenge achiumbwa nemapoka evanhu vanokwana 10 kusvika 15 vochengetedza mari yavo pamwe chete voinvesta mumabhizinesses. Nokuti isu kwatinoita basa redu tinoencourage a saving for investment. Hatichadi zvesaving for consumption. Sangano redu riri kushanda mumadistrict 40 muZimbabwe uye pari zvino tiri kushanda nemamembers anokwana kuita iwo 21,075. KuZimbabwe International Trade Fair kwatanga tiri nhasi tanga tichiratidzira mabasa akasiyana-siyana anoitwa nemadzimai.
Manga mune madzimai akawanda sei uyezve vachibva kupi nekupi pachirongwa chenyu ichi chekuTrade Fair?
Tanga tine madzimai anobva muno muBulawayo nemadzimai anga achibva kuGwanda District, vese pamwe chete vasvika 12.
Maona sei chirongwa chekunge muri paTrade Fair? Nekuti vamwe vazhinji vanga vari kuti ivo nemamiriro akaita zvinhu munyika, kune vamwe zvinogona kunge zvanga zvisiri nguva yekuti vanhu vange vari kuTrade Fair semaonero evamwe.
Hongu, ndinotenderana nevamwe kuti upfumi hwenyika panguva ino hauna kumira zvakanaka. Asi zvanga zvakatikoshera seorganization uye semadzimai vari kuita mabhizimusi achiri kusimukira kuti vaende kutrade fair, nokuti kunge vari patrade fair kwavapa mukana wekusangana nevanhu vanogona kutenga zvinhu zvavo, uyezve vatinoti mavalue chain players vakafanana nemainput suppliers, maprocessors uyezve mamarketers. Saka taona zvakatikoshera zvikuru kunge tiri kutrade fair, uyewo madzimai aya akwanisa kutengesa zvinhu zvavanga vainazvo pavanodzokera kudzimba dzavo vanenge vaine mari.
Vakwanisa kuwana maorder akawanda sei, achange achizovapa mari akawanda sei, uye maorder aya abva kune vanhu vemunyika kana kuti vekunze?
Maorder edu mazhinji abva kuvanhu vemunyika muno vemuno muZimbabwe, asi mamwewo abva kune vanhu vekunze. Ende tinotarisira kuti vachawanawo mari inokwanisa kusvika ku$8,000 kuburikidza nemaorder iwayo aiiswa, kunyanyanyanya ezvinhu zvakaita semaarts and crafts ndizvo zvanga zvichinyanya kutora mwoyo yevanhu, uye zvinhu zvakaita semifushwa.
Pane zvimhinga mpinyi zvamungati zviri kusangana nemadzima here, uyezve zvavakasangana nazvo pane kuratidzira kwamamuri kuita patrade fair?
Zvimhinga mpinyi zvavasangana nazvo ndezvekuti kutengesa kana kuti kwatingati masales anga akatidzikirei gore rino kana tichienzanisa nemamwe makore, nokuda kwekuti dambudziko rekushayikwa kwemari riri kuafektawo munhu wese muZimbabwe. Rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti vamwe vanga vari willing to buy maproducts avo vanga vachida kutenga neecocash, asi kana vatichinge vatengesa neecocash havachakwanisi kunohodha maraw materials kana kuti zvekushandisa, kwakaita sana South Africa nana Botswana kunova ndiko kwavanowana zvinhu izvi.
Makakwanisa kuwana mukana wekutaura nehurumende here nhuna dzanga dziri kusanganikwa nemadzimai patrade fair apa?
Ndinotenda zvikuru, takakwanisa kuwana mukana kutaura neministry of finance uyezve ministry of industry and commerce. Vane nhaurirano yavakaronga yatakakwanisawo kuti tipe zvichemo zviri kusanganikwa nazvo nemadzimai.
Vanenge vachida kushanda nemi munowanikwa kupi?
Head office yedu iri panumber 17 Nirvana Road kuHatfield kuHarare, uyezve tine nhare mbozha yatu yavanogona kutibata nayo panhamba dzinoti 0777821579. Ndodzokorora zvakare 0777821579.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare vongai matonodze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda zvikuru maita henyu muri yeZimbabwe nokuteerera.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri. Muchirongwa chedu umo tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa naJonga Kandemiri, asi nhasi muri kuchipiwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zvakaitika kumatunhu eChimanimani neChipinge, ayo akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Muhurukuro yanhasi tinasekuru Prince Mutandi Sibanda vesangano reZinata. Tinokutambirai nemufaro pastudio 7 sekuru Sibanda.
Makadiro zvenyu vateereri.
Sekuru Sibanda, zvakaitika mudunhu remaNikaland nemasvingo zvekusiya misha, zvivakwa, vanhu nezvipfuyo zvaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashanu emvura. Munozvionawo sei?
Isu kana tichiona mutsika dzedu dzechivanhu dzinochengetedzwa nemidzimi yedu dzingaa kana dziri mhondorogo patunhu iwayo, saka tinoona kuti dutu mupengo kuuya kwarakaita uku kune kanganisika kwaiitwa kumatunhu iwayo kutarisa mutsika dzedu dzechivanhu. Zvingava zviri izvo zvakapa kuti kuve kunouya chishamiso chakaita seichochi, chiitiko chakaita saichochi. Saka kana tichiona kunogona kunge kune kukanganiswa kwaiitwa angava makunakuna chaiwo, makunakuna nekuti isusu kana tichitarisa raramiro yadu isu yetsika dzedu dzechivanhu tinoti tinochengetwa midzimu yedu zvichisvika kuna musika vanhu. Saka tinoona kuti pane kukanganisika kwaiitika mumatunhu iwaya, nosaka midzimu iyaya yakatsamwa ikavhurira mhepo yachona iyoyo. Kana
sekuru Sibanda, vanhu vangade kuziva kuti izvo zvakadai zvakamboitika here muupenyu?
Chiitiko chatisati tamboona isu kana tichiti kurarama kwedu kwe kwechivanhu hatina kunge tichiona zvinhu zvakechiitiko chakaita saichochi. Kasi kana tichitarisa tinoona kuti kupinda kwazvo, kupinda kwemhepo iyoyo, zvine chiranga chimwe chatinoona kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichikanganiswa zvakafanana nemakuna kuna kana kukanganiswa kwaiitika kwenzvimbo iyoyo, vanhu kusabata tsika zvakanaka dzechivanhu zvakanaka, zvimwe zvachina zvinenge zvatinoona kuti zvingadaro zviri izvo zvakaunza mhepo iyoyi, nekuti hatina mumbenge takambobvira pasigare takamboona zvinhu zvichiitika saizvo.
Sekuru, ndeapi matanho anofanirwa kutorwa nemadzishe emumatunhu maviri aya eManicaland neMasvingo sekuona kwenyu?
Isu kana tichiona dziri tsika pane pachida kuti panogara pasi kungaa kumadzishe neMhondoro, vogara pasi kwakuchenura nzvimbo iyi, nekuti kana tichiona izvozvo so, nekuti pakateuka ropa, saka panoda kuti pachenurwe nzvimbo idzo. Tinoda kuti dzikasachenurwa nzvimbo idzi, dzinoita kuti munoona kuti dutu mutengo ano anoramba richitambira nzvimbo iyoyo futi, nekuti vaya vakafa vane dutu mutengo irori vanenge vachikoka vamwe. Ende tiki dzimwe chivanhu mwe chivanhu chatinoona zvechekuti vanhu panofanira kuti pave panovigwa vanhu netsika dzedu dzechivanhu dzakakwana, kwete hati kunzwa mamwe avanoti mamasigrevhi ari kungoitwa ikoko. Zvinhu zvinofanira kunge zvichiteedzwa negwara rechivanhu, zvinenge zvichitarisirwa kuti zvinenge zvichisanganisirawo kuti Mhondoro ungava nemadzishe vachigara pasi. Sakana nesuwo isusu sangamire zvinata tiri macustodians ekausa, tinenge tichifanira kunge tichionawo kuti zvinhu tichiratidzana nekuonesana gwara rachona rekuchenura nzvimbo yachona iyoyi. Zvine chivanhu chinofanira kuti chiitwe chekuchenura nzvimbo yacho iyo.
Sekuru Sibanda, mukuchenura matunhu iwaya zvinhu izvi zvinoitwa sei? Madzisha anofanira kunge achiungana pamwe chete here, kana kuti izvo ishe nenzvimbo yake anozvigarira pasi ochenura tichiona kuti dambudziko iri rakabata matunhu akawanda?
Zvapanoita ndepekuti pangapo kuti ishe nedunhu rake iroro vanogara pasi, povapo kuti chero vachibatana kuti vakanda vatanga vagara vose pasi ari madzishe enzvimbo idzodzi dzakaita matambudziko iwayo, nemhondoro dzenzvimbo iyoyo dzenzvimbo idzodzo dzodaidzwawo, totarisa kuti midzimu inenge ichitiwo chii nevafi ivavava. Poburitswa gwara rechenura rekuti paoneke kunzi pangachenurwe pachiitwa sei chivanhu chachona, zvinenge zvichibva mumarayiwo anenge achibva mukati mechi nemhondoro dzinenge dziri chi mumatunhu iwaya, zvichibatanidzawo futi nechi dzingava dzimwe dzinobva kana kune mamwe matunhu, nekuti tese zvakaitika munyika medu. Saka tinenge tichida kuti tibatsirane tese, hazvireva kuti tingangoti iwo chete neko kwakaitika matambudziko aya. Nesuwo tinondotienda ikoko tinoona kuti tinopanana marayiwa kuti aiwa, kana tichichenura tichiona kuti vafi vedu aye neropa rakateuka iri pangachenurwa pachiitwa sei zvichigarwa pasi nemadzishe, zvichigarwa pasi nemhondoro dziri matunhu iwayo. Tinoona kuti tinokwanisa kuburitsa gwara rakanaka rekuchenesa nzvimbo dzedu idzo.
Zvii zvingaitwe nehurumende mukuona kuti izvo zvamuri kuitaura izvi zvaitwa nemazvo?
Chatokumbira ndechekuti hurumende ngaiitewo futi kuti itarise kuti tsika dzechivanhu cheduwo tireve kuti kumbe tinoziva kuti kune vamachechi variko, hatiishorei vamachechi, nekuti isu kana tichiti kuchenura uku kude kuchenura kwechivanhu, kude kuchenura kwevamachechi. Saka tinotiwa ivo hurumende ngaive inotarisa mativi ese kuti aiwa, vakatarisawo vamachechi votarisawo futi kutsika dzechivanhu, kuti chivanhu chidu chinoti chii, nekuti hurumende nyika yedu iyi ndeyechivanhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Sekuru Sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu.
Aiwa, tinotenda musara zvakanaka vateereri.
Manga makateerera kuna Sekuru Prince Mutandi Sibanda vesangano reZinata muchirongwa chenyu chamunopuhwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nhasi machipakurirwa neni Reichoto ndiri muWashington DC. Ndichiti muve nezuva resvondo rakanaka mangwana.
Sezo nguva yedu yapera rekaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vagari vokudomboshava vogara vachitya kuti vanogona kubviswa munzvimbo yavo kuitira kuti imwe kambani yekuChina itange mugodhi wematombo ekuvakisa. MDC inobuda nechisungo chekuti mupresidium mavo munofanirwa kuve nemunhukadzi achasarudzwa pakongresi yavo mwedzi unouya. Tashika magomo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.